manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 20 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyerenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hei nei misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu ofa neCOVID-19 kuBulawayo mushure mekunge nyika yapedza mazuva matanhatu pasina arasikirwa neupenyu. Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende haisi kukoshesa nhaurirano dzeTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vachiri kuita gadziriro yemisangano yeTNF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva matanhatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19 munyika, mumwe munhu akashaya nezuro kuBulawayo. Kubva muzuva 11 gunyana, hakuna munhu ange afa nechirwere ichi inova ndiyo nguva yakarebesa yanga yagara nyika pasina arasikirwa neupenyu. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevashanu kana kuti 225. Vafa vakawanda vari pamakore ari pakati pemakumi mana kana kuti 40 kusvika pamakumi masere kana kuti 80. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 7672. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro vasina nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Asi vamwe vanhu makumi matatu nemumwe vakapora nezuro zvichireva kuti vapora nyika yose vave zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane gumi nevana kana kuti 5914. Vanhu vari kurwara vanosvika churu chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevatatu kana kuti 1533. Mukuziya nyaya iyi Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Dai zviri zvekuti mabasa ezveutano anenge akamira zvakanaka munyika. Kuderera kwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 zvingave zviri zvinhu zvingatifadze zvikuru. Asi ruzhinji rweZimbabwe ndinodaira kuti vari kuziva kuti iye zvinezvi nyika ine matambudziko ekuwana zvekutestisa.
Saka izvi zvinorevei takatarisa huwandu hwevanhu vari kuvhenekwa pari zvino?
Pari zvinezvi vanhu vari kutestwa vari pasi zvakanyanyisa nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa. Touyawo zvekare tine vanhu vari kutadza kunge vachienda kunoadmitwa mumazvipatara zvedu isusu nekuda kwekuti pari zvinezvi kuti upinde muchipatara dzimwe nguva kunonzi kurodiwa COVID certificate vazhinji vanenge vasina, votadza kunge vachitorwa kuzvipatara kuya.
Ko chii chiri kupa kuti zvimwe zvipatara zviti zvinoda iwo magwaro aya kana kuti macertificates aya eCOVID?
Nekuda kwekuti vana mukoti vari kutyirawo utano hwavo sezvo vazhinji vacho vasina personal protective equipment, zvidziviriro zviya. Saka veruzhinji vangave vangazvinyengedze vachiti dambudziko redu reCOVID radzikira munyika. Handizvo. Dambudziko guru ratinaro nderekuti tine kushayikwa kwezvekushandisa. Asi veruzhinji ngavazivewo futi zvekare kuti hurumende yati mabasa ezveupfumi ngaachienderera mberi. Hurumende yati izvo zvikoro zvochivhurwa. Vemabhazi vanotakura vanhu kubva kune rimwe dhorobha vachienda kune rimwe vange vachitanga kushanda. Dzindege nedzinobva kunze dzinge dzichitanga kumhara nekusumuka. Vetourism vange vachiita basa zvichireva kuti matourist mazhinji achazenge achiuya munyika.
Izvozvo zvingakonzera matambudziko akadii pachirongwa chekurwisa chirwere cheCOVID-19?
Izvo zvichakonzera kuti tiite yatinoti second wave. Ndinodaira kuti Zimbabwe ichadzidzawo chinhu chimwe chete kana chiviri pane zvatiri kuona zvino izvi zviri kuitika kunyika yekuUK. Avo kubvira zvavaopena ikonomi yavo, kubva zvavati vana vechikoro vachitanga kuenda kuzvikoro, nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 yabva yawedzera zviri pamusoro. Saka izvozvo hazvizombofa zvakanyenyeredza Zimbabwe. Idambudziko ratichasangana naro zvekare. Asi pari zvino ndida kupa yambiro kune veruzhinji kuti ngatiregei kuvarairwa, ngatiregei kuzvinyengedza tichiti dambudziko redu rapera. Dambudziko harina kupera. Mushonga weCOVID-19 hausati wawanikwa. Zimbabwe ine matambudziko akawandisa mumabasa ezveutano. Saka nhamba iyoyo iri kutaurwa iyoyo inogona kunge isiriyo tichitarisa mamiriro akaita zvinhu paground up.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vave kuda kusvika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vapora vadarika mirioni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1.1 million. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vanodarika zviuru mazana matanhatu zvine makumi matanhatu kana kuti 660,000. Vafa vanosvika zviuru gumi nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 15,940. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nezviuru mazana masere kana kuti 30.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 6.7 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica, vafa vave kusvika zviuru mazana maviri kana kuti 200 million. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 957,000. Vapora vachidarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million. Munyori mukuru musangano guru revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera vashandi, hurumende iri kukweva makumbo mukuita musangano unounza pamwe chete vashandi vashandirwi neiyo hurumende weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Kuti tinzwe zvizere, tabata vaMoyo.
KuTripartite Negotiating Forum iyo zvino ndipo pakatomira. Hapana kana movement chaiyo. Takapedzisira tatenderana kuti ndezvipi zvinofanira kutoitwa tiri pakati peCOVID-19. Marecommendations tange takatenderana. Minister akati achaenda nazvo kucabinet. Ndiyo kuenda ratu. Haana kumbodzoka kwatiri. Saka kuTNF hapana zviri kutofamba.
Saka kana pasina chiri kuitika kuTNF, muri kukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dziite sezvi zvamuri kuitawo seZCTU?
Nzira takatora yekuti mamembers edu ngaaone kuti kumasectors wavo nekumaenterprises vashandi vanobhadharwa mari yeUS dollar. Sezvo hurumende haisi kuda kubuda netingati policy framework.
Iri kutambirwa sei iyo kurudzirenyi?
Izozo tiri kuona kuti panoratidza kuti pane ka movement nenyaya yekuti tanzwa mamembers akati wandei vachiti maemployers avo ari kubhadhara tingati 50% yemari in US dollar, 50% yemari in RTGS. Saka kune maemployers ari kutovumirana neZCTU kuti vashandi ngavapiwe US dollars, wages or salaries. Vari kuedza kupa apo neapo. Tikutarisira kuti nekufamba kwetime vashandi vese zvavo vachapiwa mari yakati kwanei iri US dollar.
sei izozo zvakakosha?
Nenyaya yekuti economy chaiyo yato dollarizer. Pese pese patino famba tichitswaga maservices, ingava unoda kugerwa musoro, unoda kutenga chikafu, unengo chajiwa ne US dollar. Saka tinoda kuti mushandi wese abhadharwe in US dollar. Tikutarisira kuti nekufamba kwetime my employers achaita give in vobhadhara mari inobatika.
Asi izvi zvamamambowirirana kuti NF nenyaya iyi?
Tange takawirirana kutripartite negotiating forum kuti panodiwa tingati pachirungu currency reforms, because tange tawirirana kuti kana kuona kuti mari iri kushandiswa iyo zvino haisiyo mari inobatsira ufumi wenyika. Hurumende yakaenda yakaintroduce tingati vanoti ma auction floors, kunotengeswa mari ikoko. Haisiri izvo zvakabva ku TNF. TNF takataura nenyaya yecurrency reform. Nyaya iyoyo ava hurumende haisati yadzoka kuti titaurire kuti chii chakatadzisa kuti tikwanise kuchinja currency yetu. Sezvatakawirirana kwekutanga kwegore kuti hurumende kana maprices asina kustabilizer, kana kuti kana mari yedu isina kustabilizer within the 6 months, tinofanira kuadopta rand. Tiona kuti zvatinenge tichiwirirana kuti TNF, hurumende inoita zvayo.
Munyori mukuru musangano guru revashandi reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Kuti tinzwewo divi revashandirwi, tabata mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu.
Parizvinezvo hapana nhaurirano kana hurukuro dziri kuitika kuTNF. Kufamba kweTNF kunotungamirwa nachairman weTNF. Chairman weTNF ndiye anodeedzera musangano. Vanhu voisa maagenda items maparties to the TNF, vanoti ma trade union, employers organization as MCOS, and government representative. Kana vaisa maagenda items musangano wozogarwa pasi woitwa. Pari zvinezvi hausati wadeedzerwa, saka hatisi kuziva kuti musangano unoteera uchaitwa riini. Takapedzisira kusangana muna June, saka ndomamirira zvakaita pari zvinezvi.
Ko, pane zvamakambowirirana zvacho pane chiri kuzadzikiswa here?
Pane zvatakabvumirana hongu kune zvimwe zvatingati zvakazadzikiswa kana kuti zviri kuzadzikiswa. Chandingataure pane izvozvi ndeche kustabilize Zimbabwean dollar. Takati toda kuti currency yedu itwe stabilize. Tinenge tiri kuona kuti iri kuita stable. Chatisiri kuziva hedu ndechekuti zviri sustainable here, kuti zvinoramba zvakadaro here zvichienda mberi, nekuti tichiri kuona kuti demand yeforeign currency yakakura kupfuura supply. Saka tizive kuti auction system iripo icharamba yakastabilize here. Tiri kuonawo kuti inflation haisisiri kumhanya zvayanga ichiita, kunyange yakakwira zvayo iri pamusoro, asi tiri kuona kuti yakuita ichidzika kana kuti yakuita ichiita flatten. Kureva kuti maprices haasisiri kunyanya kukwira sezvo anga achiita. Takabvumiranawo zvekare kuti kuitwe stimulus package. Stimulus package yakaanaunzwa nehurumende yekuti mabhizimisi abatsirwe kurikavha kubva muCovid. Chatisati tachanyatsoona kupiwa kwemari kumakambanizi, asi chibvumirano ichi chakaitwa. Asi tine zvimwewo zvichiri kubikwa zvatingati zvichiri pamoto zvichiri kugadziriswa.
Ndezvipi izvi?
Tine zvemutemo weLabor Act munyowani hausati wapera kugadziriswa. Tine zveProductivity Institute hazvisati zvapera kugadziriswa. Tine zvimwewo zvisati zvanyatso kugadzirika hazvo, asi zvimwe zvacho zvaimprovawo sezvatingati magetsi anenge ari kuwanika mazuva ano. Petrol inenge iri kuwanika asi yaakutengwa nemari yekunze. Zvimwewo zvichiri kuenderera mberi, saka tingati hongu it's a mixed bag. Pane zvimwe zvagadzirika nezvimwe zvisati zvagadzirika. Saka todaira kuti tikaramba tichitaurirana tinokwanisa kugadzirisa zvinoda kugadziriswa. Asi chikuru chisati chagadziriswa inyaya yekuti tisvike pane inonzi social contract. Social contract ndiyo inozotibatsira kuti zvinhu zvedu zvinostabilize. Zvakaita sekuti sei inflation ikakwira chii chinofanirwa kuitika, kana kuti kuma wages nezvimwe zvakadaro.
mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima.
Misangano inoitwa tanga takangomirira kuti tiwane mukana wekuti tose hurumende kuvashandi nekumaemployers tawana nguva yekuti tisangane, asi misangano inoitwa. Munofanira kuziva kuti TNF haitarisi chete nyaya dzekodzero dzavashandi kana kuti miripo yevashandi.
Zvii zvimwe zvainotarisa muzvinafundo Mavhima?
Inotarisa zvinhu zvino chokuita nenyika yose, zviri social, zviri economic, even sometimes zviri political. Saka tiri kuda kuti tiwane mukana wekuti tikwanise kusangana tose kuti tigoita nahurwa dzinenge dziine udzamu. Izvi ndiri kuziva kuti zvichaitika munguva shomanene iri kutevera.
Pane misangano yacho yakamboitwa, pane chiri kufamba here?
Mungada kuziva kuti vashandi nevashandirwi vaita maagreements kunonzi kuma NECs akawanda andakatosaina, vachiseta up maminimum wage maareas yayo. Saka patinosangana isu seTNF, nyaya hombe inenge isiri yekodzero kana yekubhadharwa kwavashandi. Nyaya hombe inenge iri kuti tiise pfungwa dzedu pamwe chete kuti tivake nyika yedu tichienda mberi, kunyanya kunyaya dzezveupfumi, asi zvakare takatarisa nyaya dziri political.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Governor weNew York muAmerica vaAndrew Cuomo vanoti guta iri richagadzira chiumbwa chemutongi wedare repamusoro-soro muAmerica Justice Ruth Bader Ginsburg avo vakashaya nechirwere chegumarara nemusi wechishanu. Justice Ginsburg vainge vave nemakore makumi masere nemanomwe ekuberekwa. Governor Cuomo vanoti chiumbwa ichi chichaiswa kuBrooklyn uko vakaberekerwa nekukurira. Vaizikanwa zvikuru segweta rinorwira kodzero dzemadzimai nevamwe vanodzvinyirirwa. Vanoveza kuFrance avo vari kuvaka zvakare kereke ine mukurumbira pasi rose yeNotre Dame kuFrance vari kushamisa vakawanda nebasa ravari kuita kugadzirisa zvinhu zvakaparadzwa nemoto wakapisa zvimwe zvikamu zvayo vasingashandise michina yechizvino zvino. Vanoveza ava vari kushandisa humhizha hwakashandiswa makore mazana masere adarika nevakavaka kereke iyi. Kereke iyi yakatsva muna kubvumbi gore rapera. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti vari kutarisira kuti ichavhurwa zviri pamutemo muna 2024. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAntony Gumbo vekambani yeFresh Store. Kambani inotungamirwa nevechidiki uyezve iripo dande mutande. Taunza vaGumbo pano pachirongwa kuitira kuti tinzwe zvizere pamusoro pezvekambani yavo.
Anthony, ndino mukamuchira muchirongwa zviri kufamba here mukoma?
Aiwa, tinokuchingamidza mukoma Mike.
Ndichiudzaiwo zvizere pamusoro pezvekambani yenyu.
Kambani yedu yeFresh Store inokwanisa vatengi kuti vakwanise kutambira zvose zvavanoshuwira pamagrocery. Tinawo, tinenge tine hardware, tinenge tine marestaurant aripo, tine zvekumwa zviripo. Asi vanotibata pa www.freshstore.co.za.
Saka kambani yenyu inongoshanda padande mutande paInternet chete here kana kuti mune mastore aripo ekuti vanhu vanokwanisa kupindawo vozvionawo zvavari kutenga?
Tiri kutarisa kuti mune makore machana ari kuuya aya tinokwanisa kukwanisa kusundira kuti tiite mastoro ekuti zvite nyore kuti vatengi vedu vakungopinda vachitora zvavanoda. Asi kwaizvezvi tiri kutora nerunhare zvose.
Ndakatarisa board range, muri vanhu vechidiki nese. Mukambotiudzawo zvekare kuti munongoshanda nema SME, SME mazhinji vanhu vechidiki. Chii chakaita kuti mude kushanda pamwe chete sevechidiki?
Pane simba rinowanikwa mukushanda takabatana. Mukatarisa vechidiki varipo ane zvipo zvainazvo zvavasiri kukwanisa kuti vabudise nekuti mukana kukwanisa kuiwana. Asi tikabatana tinokwanisa kusimudzirana.
Kambani yenyu yakatanga kushanda muna 2018. Gore rino vanhu vazhinji vanga vakavharirwa mudzimba nepamusana penyaya yeCOVID-19. COVID-19 yakakanganisa zvekare makambani mazhinji pasi rose. Vanhu vazhinji vakawanda vakarasikirwa nemabasa. Imi vekufreshto makaendera mberi muchishanda zvakanaka here nenguva yeCOVID?
Panguva yeCOVID chatakatanga kunyatsoongorora tarira kuti vashandi vedu vanochengetedzwa here tikakwanisa kuenda ndera mberi nekushanda. Hurumende yakabva yapasa yavaiti essential service, zvakabva zvatipa mvumo wekuti tikwanise kuendera mberi. Asi takabva tachinja mashandiro ataita nekuti zvese mamask, masanitizer zvazvinhu zvatofanira kutongogara tafamba nazvo.
Tichitarisa kachirongwa ichi chelockdown changa chichikurudzira vanhu vazhinji kuti vagare mudzimba. Sezvo muri kambani inonyatsobatsira vanhu vazhinji muchishandisa dandemutande muchivatengesera zvinhu muchidhiriva kwavari, makaonawo chirongwa ichi chichikubatsira here?
Zvakaitika panguva yelockdown ndezvekuti vamwe vatengi vanga vasingatarise iyo nzira yedandemutande vakabva vawanawo mukana wekuchiedza. Izvozvo zvakabva zvatipa vamwe vatengi vatatisina iyo lockdown isati yataka. So tikatatasa kudaro tokwanisa kuti zvedu yakabatsira. Asi takasangana nemaobstacles akawanda. Takatomboshaya vakomana vaikwanisa kudeliver pakatanga lockdown. Basi in general takakwanisa kukunda zvedu.
Tochitarisa vanhu vamaka tarisira kutyidzana navo mubhizinesi renyu, makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchityidzana nevechidiki here uyezve munoshanda nevechidiki vane makambani akaita sei?
Isi toshanda nevechidiki vane makambani akasiyana siyana. Pamwoyo pedu chaipo tinoda kuti wose youth aripo muZimbabwe mabate auye nemaproducti ake, auye nezvaanotengesa, auye nezvaanazvo. Ngatishandei tese, tinonzwawo fara kana tichishanda nevechidiki. Isusu tinenge tichisumudzirwawo.
Tichipeta hedu hurukuro, ibvai mavaudzawo ka kuti munobatika sei?
Ndatenda mukoma Mike. Vanokwanisa kutibata pane inonzi www.freshstore.co.za. Kana varipo parunhare vanotibata pa 071-517-5074. Iyo inenge iripo futi pa WhatsApp.
Aiwa, takunzwai zvakanaka mukoma Anthony. Tinotenda zvikurusa nekutora nguva kupinda pano pachirongwa chedu chevechidiki.
Aiwa, tatenda mukoma Mike, muswera zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vagumbo nekupinda muchirongwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 PM muri Zimbabwe, pano pane penyuro yeStudio 7. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tange tati tapedza nenyaya yekuti sei vatendi vachiramba vachinetseka muZimbabwe, ivo vachinamata zvine simba zvatinoona. Asi mufundisi Oliver Mandisodza vane mashoko avanoda kuti tizive tisati tapedza nehurukuro yenyaya iyi. Mufundisi Mandisodza, taurai kuvatereri vedu.
Right, vadikani, Mwari unonzwa kutaura kwedu, Mwari unonzwa minyengetero yedu, unototeerera zvikuru. Munoona munhu akaita saHabakuk akasangana nenguva dzadzakati omei, akanamata minamata yakanamata. Asi ukaona pakupedzisira kwenhau yake, unotaura verse 3:18-19, haana kunamata Mwari nekuda kwezvaaizowana kubva kuna Mwari. asi kuti wakanamata Mwari, wakarumbidza Mwari nekuti ndiMwari. Fokasi yedu samaZimbabweni ngatitarisei paku uterera soko ramwana nekurirarama nekuitawo chikamu chedu.
Pane chiratidzo here kuti minamato yavatendi iri kunzikwa naMwari?
Zviripo zvizhinji zvatinokwanisa kutenda nazvo kuti Mwari vari kutiitira zvakanaka. Iko kungorarama ikokoko, iko kungogona kutaura kuti tiri kutoita iko kutanonoka tichikurukura saizvozvi, mucherechedzo yokuti Mwari vari kutipa mukana yokuti tionesane gwara ratinofanira kuti tifambe tichiinda. Dambudziko rangoitika nderekuti tinoda kuti tinzwisise kuti chiiko chiri kuchemedza vanhu. Vanhu vari kuchema nezvipi? Nekuti ukada kuzozvitarisa zvimwe zvacho hazvina chokwadi mukati. Zvimwe zvacho hungori huori hwati kutaura ihwohwo kuti inonzi corruption. Vanhu inotaura kuna Ezekiel chapter 34 kuti watungamiri wedzisvondo wapirisita kunyange nevatungamiri venyika vari kushandisa vanhu kuzounganidzira pfuma. Saka izvozvo Mwari havafari nazvo. Kunamata kwakanaka, asi ngatidzokei pachokwadi tione kuti tiri kuitei kupedza matambudziko atakasasana nawo.
Sei minduro yake ichiita senononoka nai mufundisi Mandisodza?
Tanonoka kana tichitarisa nyika yedu yeZimbabwe, zvinofanana nemudzimai vakazvitakura une pamuviri. Kana zviro zvakamira zvakanaka, tinotarisira kuti pane chafamba mwedzi mipfumbamwe kusvikira pazvarwa mwana, papomwa mwana. Isati yakwana nguva iyoyo hakuna chinoitika. Ndizvo zvimwe chetezvo nenyika yeZimbabwe. Hongu mhere tingaridza zvedu, asi kana nguva yaMwari isati yakwana kutungana kwembudzi mudikani, ngativei nemwoyo murefu. Chinondifadza muZimbabwe ndechekuti munhu wese une kuchechi kwaanoenda. Saka ndanga ndichishuvira kuti ngatiiti zvatinenge tadzidzisana kumachechizi kwedu, zvatinenge takurudzirana tochinozviita mabasa matinenge tiri. Umwe neumwe akamira panhoo pake. Aiwa, tinoridza zvedu mhere, asi tichiziva kuti mhinduro yaMwari iripo. Mwari vanotibatsira.
Sei tichiramba tichinzwa mhere mukati meminamato?
Zimbabwe yakakomborerwa zvizhinji pakuti tinosangana nematambudziko, asi Mwari unotirwira. Tarisai muone iyo korona iyoyi pane zvayakaita kune dzimwe nyika, nechimiro cheutano hwedu nezvipatara zvedu nezveupfumi zvanga zviri pachena kuti hapana chataigona kuita kuti tizvidzivirire nekuzvirapa pachirwere ichi. Asi Mwari vakatirwira, Mwari unotirwira. Kunyange tichisangana nezvakatiomera, madrouts, kusanaya kwana kwemvura, Mwari unongotirwira. Mwari unotiitira zvakanaka. Mwari unonaisa mvura inotikwana kuti tingorirarame, tisafa nenzara. Saka tinazvo zvikonzero zvizhinji zvekuti tirambe takatarisira kuti minamato ivanzwe, tivane zvibereko zveminamato.
Munoti kuvanhu veZimbabwe?
Kumhuri yeZimbabwe, nekuda kwematambudziko api neapi atinogona kunga takatarisana nawo kana kuti tichipindana nawo, ndinoda kukusimbisai pakuti tisarasa tariro. Mwari unonzwa minyengetero yedu. Mwari unotipindura nenguva yakafanira. Nyika yedu yakaropafadzwa zvizhinji. Ine upfumi, ine zvicherwa, ine ivhu rakanaka. Nguva yaMwari kana ichinge isati yakwana, hakuna chinogona kuitika mudikani kunze kungo kutsungirira. Ngatibatsirai nenyika yeZimbabwe, ngatibatanei. Mwari vatibatsire, Mwari vakuropafadzei. Ndinotenda kutanonoka. Mwari vanotiitira zvakanaka. Mwari vanombotikanganwa. Mwari havatirase. Ndatenda. Muve nezuva rakanaka.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya, apo tichatarisa umwe zvemusoro wenyaya. Morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe munhu ofa neCovid-19 kuBulawayo mushure mekunge nyika yapedza mazuva matanhatu pasina arasikirwa neupenyu. Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende haisi kukoshesa nhaurirano dzeTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vachiri kuita gadziriro yemisangano yeTNF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.